I get it.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 18 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMozambique vaPhilippi News vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwemutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. Zimbabwe Parks and Wildlife Management kana kuti ZimParks nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vosaenderana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica yekubatsira kuchengetedza mhuka muHwange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMozambique vaPhilippi News vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwevaive mutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. VaNewsi avari kushanya muZimbabwe vataura mashoko aya pachiti kwechekutara zviri pamutemo pachaiswa chiumbwa chavaMachel. Ichi chiumbwa chichaiswa panzvimbo yeMuseum of African Liberation iri muHarare. Chiumbwa chava Samora Machel chichadzikwa senzira yekuchengetedza nhoroondo yavo. Chirongwa ichi chinonzi chichaitwa nemari inobva kuhurumende yeMozambique seimwe yenzira dzekudzikisa nekusimbisa ukama huri pakati penyika iyi neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe navaNewsi vazoonawo kusainiranwa kwezvibvumirano zviviri uye vaendawo vakanoona zviratidzwa zvemabhizimusi zvenyika mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Chakanaka kuti vavakidzani vadyidzane, vanhu vakabatsirana kuhondo vadyidzane, zvibvumirano zvekuita bhizinesi ngazvinyorwe. Asi tipote tiziva kuti isusu neMozambique tinoshanda mashandiro akasiyana. Chatinganyanya kukoshesa mukoma Jonga ndechekuti tiwane magetsi kana magetsi kuno achineta. Nekuti kana magetsi edu achidhura achineta kuita, kana tichikwanisa kuti tichitenga akachipa kuMozambique, aiwa chibvumirano chakadaro chakanaka. Izvekuti tiwane mukana wekuti tinotora zvedu zvinhu zvedu zvino mungarawa dzekubheira nekumaputu, nokuti padyo kupinda kuDurban. Kana zvibvumirano zvichinyorwa zvakadaro, aiwa zvakanaka.
Saka neimwe nzira muri kuti imi kushanya kwavaNews kwakakosha kunogona kuwanisa nyika magetsi nezvimwe zvamuri kutaura zviri kutakurwa kwezvinhu nekufambiswa kwezvitima.
Chipo ndechekuti kana vatungamiri venyika vachiuya kana nyika yakarongeka, vanouya nevari bhive bhizinesi vacho. Asi ndatinyanya kutsanangura kuvateereri kuti madyidzano eKabora Basa nezesa ndiye bhizinesi. Kana vanomanaja Kabora Basa hydroelectric power station vachitisa kuti kana tiipa Zimbabwe magetsi votibhadhara mari in cash in advance, kana isu seZimbabwe tisina mari yacho, hapana chibvumirano chingaitwa pakati pavanyusi navamunangagwa, nekuti ndezvebhizinesi. kana Mozambique Port Authority nana Zim Trade zaka bati bari represented ma delegation acho chinofamba asi kana zviri zvepolitics zvemunyiberana chete aiwa hapana chinofamba kungotaura chete.
Kune vamwe vanoti zvibvumirano zvanyoreranwa nenyika nedzimwe nyika zvawandisa asi chinozobuda chichibatika hapana, munotiwo
apo tinenge tiri chokwadi nekuti kaya ngatizive kuti zvibvumirano zvakawanda. Tine zvibvumirano zveafrica free area, kune COMESA, kune SADC, mamaiti nemabilateral relations acho mazinos akawanda. Chiripo ndechekuti parliament yedu haikwanisi kunge ichibvunza mibvunzo. President Mnangagwa vachidaidzwa kuparliament naminister of trade maisekaibvunza vachidaidzwa vachibvunzwa kuti kuaudit nezvibvumirano zvamakaita kubva 2018 zvakamira sei, value proposition yacho chii nezvese hazvisi kuitwa. Saka hatingazive kuti chii chiri kubvumirana nokuti urombo huramba hundokwirira, chikafu chironga chindodhura, mari yedu inoramba chiudzikira, utongi hwenyika hwejekerera hakuna. Saka tichionai kuti vagari vezimbabwe kuti zvibvumirano zvacho zvakamira sei. Asi zvandataura ndezvimwe zvekuti kana tisati taziva zviri muchibvumirano chacho zvinonetsa kunge uchinge uri kupopa nachinhu chausingazivi.
Kwauyawo kutarwa kwenzvimbo ichaiswa chiumbwa chevaive mutungamiri wemozambique vasamura mashero, munoti nedanho iri?
Chokwadi ndechekuti isu zvanditaura mukomazinza kuti hapana chakaipa kuti vanhu vakabatirana muhondo vange vachikudzana. Asi izvi zvese tombi idzi taneta nazvo hazvina kana kubasa, hazvitibatsiri, hazviunze mari. Takaparadza mari tichigadzira chitombi changu yaneanda muna Samora Mashero, imomo ndo maidi muna Samora Mashero wake momo. Asi zvitenda hazvibatsiri, handi zvese takazvibvisa zvana Rhodes na James Lynch zvekuda zviripo zvekutarana zviliberating museum zvinobatsira vanhu vehiti, asi hazvitibatsiri kutunzira chingwa kana kutipa mabasa. Kuparadza nguva nekupedza nguva yevanhu vezimbabwe.
Vanongorora zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka yeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vasainirana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$50 million yekubatsira kuchengetedza mhuka kuHange National Park kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZimParks Vatina Shefarao vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo neIFO unotevera mushandira pamwe wavange vachiita nesangano iri kwemakore mashanu kuHange National Park kwekare. Vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru pakuti ZimParks iwane zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanochengetedza mhuka zvakaita semotikari nezvimwe.
Kunotibatsira nekuti tinge tisina mari yekuti vanhu vakwanise kufamba vacharisa kunoti hakuna here varikuda kuvhima mhuka zvisiri pamutemo. Tinenge tichikwanisa kuwanawo motikari dzekushandisa, tichiwana mafuta. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vachipota vachiendawo kwatingatiwo kumarefresha kwe kwavanoenda vachinodziswa zvinyuwani, kushandiswa kwemishina ichizvino zvino, madhironi nezvimwewo zvakawanda zvavatinenge tichibatsirana navo kuita kuti mhuka dzedu tichengetedzeke.
Vati pasi pemushandira pamwe wavakaita nesangano iri vakakwanisa kuvaka imwe kamba inogara vanochengetedza mhuka kana kuti magame rangers kunzvimbo yemakona muHange National Park mekare, pamwe nekuti vanogara pedyo nenzvimbo iyi vawane chouviri izvo zvaderedza zvakanyanya kuvhimwa kana kuurayiwa kwemhuka zviri kunze kwemutemo.
Mukatarisa muHange National Park taane makore angangoita iwo matatu pasina nzou imwe chete yakavhimwa zvisiri pamutemo. Izvi zvimwe zvezvinhu zviri kutibatsira kutichengetedze mhuka. Pano nepapo panoitawo matambudziko, asi makore mairi matatu apfuura hatina nzou yakaurayiwa zvisiri pamutemo nevanovhima zvisiri pamutemo.
Mutevedzeri wemutungamiri wezvirongwa zvepasi rose pamwe nenyaya dzekupiwa kwerubatsiro muIFO vaJimio Mandima vati zvichitevera chirongwa chavo chekutanga chemakore mashanu neZimParks vaona zvakakodzera kuenderera mberi nechirongwa ichi. Vamandima vatiwo chibvumirano chekushanda vese kwemakore akawanda kunobatsira mukusimudzirwa kwenzvimbo yeHange National Park nenharaunda dzakapoteredza kwenguva yakareba.
Bvumirano yekushanda tese kwemakore akawanda kudai inoitira kuti tikwanise kusimbisa basa remarangers kuchengetedza mhuka, tigadzirise dzimba dzinogara vashanyi kuhwange National Park maTourist, tisapote maranger neresearch kuchengetedza uwanikwa hweZimbabwe, pamwe chete nekubatsira kugarisana kunoita vanhu vanogara munharaunda yehwange nemhuka mucampfire area. Tinotarisirazve kuti nguva yakareba inotibvumira kuziva kuti nzou dzedu dzinofamba dzichienda kupi. Toonazve kuti madevelopments anoitwa mumacommunities ari around angaitwa sei. Tichizotarisazve nzira dzeclimate change kuti mvura inoba muhwange inokwana here kuti nzou nezvimwe zviwanikwa zvirimo zvirarame kusvika pakupedzisa.
Mutori wenhau anonyora zvekuchengetedzwa kwemhuka zvakare ari mupepeti webepa nhau repadande mutande reconservezim vajohn castim vaudza studio 7 kuti chibvumirano ichi chakakosha zvikuru nekuti chichabatsira zimpact nezvikwanisiro sezvo yange ichitatarika kuchengetedza mhuka zvikuru sei kunzvimbo yakakura sehwange national park.
Izvi zvinobatsira kuedza kudzikisa nyaya dzekuurayiwa kwemhuka kunyanyanyanya kuhwange National Park. Takatarisana nenyaya dzenzou ndodzatiwandei kuhwange National Park uye ndo yakati kurei nyika yese. Saka rubatsiro runoenda kuhwange National Park rwakakosha, nekuti zvinobuda zvakanaka ikoko zvinoitawo kuti kumwe kwese nyika yese itedzere zvimwe chete.
Hwange National Park ndiyo nzvimbo hombe yekuchengetera mhuka muZimbabwe uye ibandiko reKavango Zambezi Transfer Conservation Area kaza TFCA, uye yakakosha pazvirongwa zveIFO zvekuchengetedza nzvimbo dzinochengeterwa nzou nedzimwe mhuka. Pasi pechirongwa chasainiranwa ichi pachaumbwa komiti nevanhu vatanhatu kubva kumasangano aya kuti itungamire zvirongwa, uye chirongwa ichi chichabata zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvehwange National Park. Muna 2013 pakamuka mutauro pasi rese mushure mekunge nzou nedzimwe mhuka dzapa mushure mokuisirwa muchetura wecyanide. Zvichakadai, chibvumirano ichi chinouya apo paine kugunun'una kukuru munyika mushure mekunge imwe kambani yezvicherwa yeShalom Mining Corporation yanyorera kuhurumende ichitsvaga mvumo yekuchera mafuta munzvimbo yeManapouls National Park, iyo inove pasi penzvimbo dzakatarwa neUnited Nations sedzakakosha kana kuti World Heritage Site. Asi mutevedzeri wegurukota runoona nezvezvicherwa vapolite Kambamura vakaudza paramende neZuro kuti hurumende haizopa yakapa mvumo kuti nzvimbo iyi icherwe. Vakatiwo nzvimbo iri kudiwa neShalom iri kunze kweManapouls National Park, uyewo veMining Affairs Board vachatora danho rekuti voita sei mushure mokunzwa kubva kuvanhu. Mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti veruzhinji vape pfungwa dzavo kana zvichemo pamusoro penyaya iyi pasati paitwa danho rokuti kambani yopiwa mvumo here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyeuchidzana kukosha kwekuwanikwa kwenhomba yeHIV AIDS, nyanzvi mune zveutano nevanorarama neutachiwana uhu vanoti zvakakosha kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo yekuti chirwere ichi chiwanirwe nhomba kuitira kudzivirira veruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe weava nemakore akawanda zvikuru achirarama neHIV and AIDS ndimufundisi Maxwell Kapachao, avo vanoti zuva ranhasi rakakoshera pasi rese semuyeuchidzo wekuti hatifaniri kuneta kutsvaga nhomba yeHIV and AIDS. Vakapachawo vati nhomba inenge yakanaka zvikuru sezvo kutora mapiritsi antiretroviral therapy ayo anobatsira mukudzikisa ukasha hwechirwere ichi kweupenyu hwese kuchinetsa.
Yakatikoshera zvakanyanya zvadzine mhaka mishonga yatiri kunwa iri mumapiritsi ke. Pane kakuneta kanozoitika munhu nemakore anenge achinwa mishonga iyi yatinoti pachirungu isusu pill burden fatigue. Saka vazhinji vedu tinozosvika pakurivara kana kuti patozoropedzera kanwa kuti mishonga yacho.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova mukuru wesangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV Amai Muchamukamuri vati kuwanda kwevana vari kubatwa neutachiona vari pakati pemakore 15 nemakumi 24 16 to 24 years mucherechedzo wekuti zvisinei nedzidziso nezveutachiona uhu vanhu vachiri kubatwa nawo. Amai Mukamuri vati mushonga ungapedza dambudziko iri inomba.
Kuva nenhomba yekudzivirira HIV zvakatikoshera senyika.
Vatiwo senyika mishonga iri kunwiwa nevane utachiona iri kupiwa nevanobatsira vakati asi nhomba yekudzivirira chirwere ichi ikawanikwa nyika inenge yabva panjodzi huru.
Saka zvitori nani kuti tidzivirire tichiwana rubatsiro kunobva kure kunobva kunze izvi toga hatizvikwanisi. Saka zvakatonaka kuti tione kuisa misoro pamwe chete tichidzikisa pfungwa dzedu kugamuchira sainzi yatibatsira kutiwanirawo nhomba yakaita saiyo.
Mukuru weNational AIDS Council vaBernard Madzima vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru. VaMadzima vati kunyange hazvo paitwa tsvakurudzo dzakawanda kutsvaka nhomba hapasati pava nenhomba yati yawanikwa, asi vachiti nakinokurudzira kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo.
Vakapasati panyasawanikwa rinoti efficaciousness uro rinoshanda rinoita kuti tidzivirire HIV. Asi tinokurudzira the scientific community kuti irambe ichishingirira kushanda, mainvestors kuramba vachishingirira kushanda kutarisana nekuti tiwane nhomba yeHIV.
Studio 7 yaedza kunzwa kudivi rebazi rezveutano, asi mutauriri webazi iri vaDonald Mujiri vati vanga vakabatikana panguva yataedza kutaura navo uye vanga vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamepo. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa nesangano rekuAmerica reNational Institute of Allergy and Infectious Diseases rinova bandiko reUnited States National Institute of Health. Munanya mavhuvhu wa2021 kambani inogadzira nhomba yeJohnson and Johnson yakazivisa kuti tsvagurudzo yenhomba yeAIDS yavaive vaita kwemakore 15 yaive yatadza kudzivirira AIDS. Imwe zvekare kambani inogadzira nhomba yeModerna ichiri mubishi netsvakurudzo yenhomba yeAIDS ichishandisa umisha hwayakashandisa pakugadzira nhomba yeCovid-19. Pazuva reWorld AIDS Vaccine Day, masangano akasiyana-siyana, makambani anoita tsvakurudzo nedzinharaunda pasi rose vanoronga mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira kupa dzidziso kune veruzhinji, kuunganidza mari kutaura neveruzhinji paine chinangwa chekusimbisa nhaurirano, kugoverana ruzivo pamwe nekutsvaga rutsigiro rwetsvakurudzo yenhomba yeHIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3 billion rekuti ribatsire kuwanisa zvikwanisiro zvinosanganisira chikafu zvekupa kuvanhu vemuSudan avo vakatarisana nehondo yakatanga mwedzi wapera. Sangano iri rinoti vanhu vanodarika ma25 million kana kuti 25 million vari kutarisana nedambudziko rekushaya zvikwanisiro nekuchengetedzeka kwakanaka munyika iyi mushure mehondo iyi. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe nezvenyaya iyi.
Sezvo papaita vamwe vari kuda kugadzirisa zvomuSudan vanosanganisira nyika yeSaudi Arabia neAmerica, idzo dziri kutaura namapoka maviri amauto omuSudan ari kurwisana pari zvino munyika iyo yeSaudi Arabia. Dare iri rinoda kuti ringe rinana sachigaro vaviri vanobatana vaite vana sachigaro vakasimba vano batanidzira United Nations boka renyika dzose dzapasi rino ne African Union boka renyika dzomuAfrica. Saka dzabatana dzo dzinofanira kuita vana sachigaro panhu pamwe chete vedare iroro renyika yeSudan richiitwa mu imo muSaudi Arabia.
Dare iri rinenge richizoita mabasa api?
Dare iroro rinofanirwa kuti ritsigirwe nedzimwe nyika dzinoda kuona Sudan ichimuka. Dzinoda kuona upenyu hwavanhu kuchengetedzwa muSudan. Kozouya vamiririri vavanhu vanofanirwa kunge varipo vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvekodzero dzavanhu. Vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvematongerwo enyika. Vanosanganisira makereke omuSudan. Vanosanganisira vezvamabhuzimusi muSudan. Zvichibatanidzazve utongi hwavanhu omuSudan hwamadzishe kana masadunu kana arimo. Vamiririri vavanhu vese ivava vagara padare iri. Nyaya yeSudan inofanirwa kudzeiwa nokukasira kuitira kuti upenyu hwavanhu vomuSudan hugochengetedzwa pasaita kuparara nokutambudzika kwavanhu. Kana chisungo chabuda ipapa, tinosanganisira kuti tave negwara reutongi hwavanhu kunobva mumapitsi okusarudza hurumende inenge ichisarudzwa musarudzo dzakasununguka navanhu.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muJapan nhasi kumusangano wevatungamiri venyika nomwe dziri mugungano reG7 uyo uri kutarisirwa kutarisa nzira dzekupikisa tsika yenyika yeChina munyaya dzezveupfumi pamwe nekutsigira Ukraine mukurwisana kwayo nekupinda kwayo kwakaitwa munyika yayo neRussia. Nyaya yekusanyatsoferefeta nyaya dzeuori kunyanya zvakafushunurwa nenepfenyuro yeAl Jazeera zvave kupa kuti vamwe vati dare reparamende imbwa isina meno. Nepfenyuro iyi yakati vamwe vakuru muhurumende vari kushanda nevamwe vana muzvinabhizimusi kuita uori pakutengeswa kwemangoda pamwe chete negoridhe nekucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Pamutemo dare iri rinofanira kugara richiongorora mashandiro ehurumende. Kochi chiri kupa kuti dare iri rinzi nevamwe riri kukundikana kuita zviri mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vapopuraito Garepi vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende uye nhengo yeCCC vachimirira mutare Central vaInnocent Gonese. Totanga nekunzwa kubva kuna vatogarepi.
Isu tinoshanda zvakanaka. Mukaona mabasa ari kuitwa neparamende kukonsulta general public, kudaidza makambani ari pasi pehurumende, maministries vachitaura zvavanenge vachiita nezvatinenge taona zvatinofunga kuti tinenge tichida kuziva kuti zviri kufamba sei. Mabasa iwo akaitwa zvikuru kubva richitanga nainzi parliament kusvika iko zvino. Saka maonero angu, parliament iri kushanda zvakanaka. Makomitees edu ari kuita basa rawo zvakanaka. Zvinoratidza kuti vava kuziva vazhinji mabasa avanofanira kuita paoversight.
Vagonesi munotenderana nazvo here?
Aiwa, apo neapo tinogoita basa zvakanaka. Asi pane dzimwe nguva dzinozoita kuti makomiti edu asakwanisa kuita basa zvakanaka. Dzimwe dzenguva dzinenge dziri dzimwe nhengo dzeparamende dzinenge dzakuvharidzira zvimwe zvinhu. Ka pane nguva dzinoitika kuti zvinhu hazvizokwanisi kubudira zvakanaka. Kwoitawo dzimwe dzenguva vamwe vedani vanozotikidzirwa voona vakubudiridza. Saka pane nguva dzakati wandei dzinoona dzekuda basa zvakajeka. Masimba tinawo kuzoisa bumbiro yeine nyika guru section 119 yeconstitution inotipa masimba ekuti mainstitutions ese ari pasi peparamende uye mastanding orders zvakare anotipa masimba iwayo. Asi pane dzimwe nguva vamwe vanozotya hadii vanenge vakutyii tichedza kuiaii zvakanaka.
Vatogarepi vamwe vachipa muenzaniso vari kutarisa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera iri kupomerwa vamwe kuti vanga vasingafambisi zvakanaka nyaya dzekutengeswa kwegoridhe vachiita huori uye kuchenesa mari dzakasviba dzemoney laundering vachiti havasi kuona zvaitwa neparamende kuferefetawo nyaya.
Indoti kana paine panokonekwa kuferekesetwa zvakakwana kana kuvhunzisisa kuti tiwane pakanaka nepakashata zvinhu, zvoo zvichitova kuti isu separamende teita tongotadza basa redu. Izvi tikatarisa zvataurwa na zvabvunzwa mubvunzi muhouse speaker weparamende vamudhenda vakabva vadavira makomiti iwavo anofanira kuinvestigata izvozvo zvinotaurwazve zvakaonekwa neAl Jazeera. Ngavaende vanoferefeta, tinotodawo kunzwa kuti zvakafamba sei. Hairisiri basa rekuti munhu kana waritadza wopomerawo vamwe kuti tazotadza kuita nokuti tanga tichidini. Vagonese vari kuti pane vamwe vanenge vachityidzirwa. Haungauyi kuzomiririra constituency yako kana kumiririra ruzhinji rweZimbabwe uine muchuchu uchingotya nezvinenge zvisipo. Kana waenda kundoongorora zviri kuitika mukambani, ingava hurumende, kungava papi panenge paitika chunhu, kune vamwewo vanenge vasingadi kuti zvibude. Iye pachake munhu unenge achiongororwa kuda ungangofunga kuti vanhu vava kuendawo pavasingafaniri kuita. Asi kana uchizva kuti uri kuzviita uchiguidwa kana kuti uchitungamirirwa nomutemo, munhu haafani kana kutombotya, unotongoita. Isu separamende tine kodzero. Spika vataura kuti tine kodzero rokutarisa. Hatidi kungoti tinonotarisa zvinhu. Kana vamwe vanonotarisa zvaane politics mukati, zvabuda mumandeti yedu semaparlamentarians, ndopatoti aiwa ka tabuda mugwara rezvataa tifanira kuita. Kunoongorora hakurambidzwi munhu. Kana tichingozviita tichivavariya kuzadzisa zvinorehwa namastanding orders, zvinorehwa nebumbiro romutemo, handifungi panonga pogana nazvo kuzvichingoitwa zvakanaka.
Vagonesi, hanzi vamwe vakuhwanda nekuti vamwe vari kutyisidzirwa. Muri kufara here nemabatirwo akaitwa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera ine dare reparamende? Zvimhingampinyi zvipi zvamurikusangana nazvo?
Zvichiti kuti munyika medu ka pane zvinomboita kutikirizwa kwamakomiti eparamende. Zvinoka pakabuda nyaya yamaleptop aya ainzi aitengwa nama9000, pane makomiti yafanirwa kunge achongorora nyaya yacho kuti zviri kumbofamba sei. Akazopikirirwa kutandaiwa ngazvitiriezvitiemezake. Zvakare pane nyaya dzakambobuda dzekuti chairman wekomiti yeagriculture vawazadhina pavainzi vaferefetiwe zvakare, hapana zvimwe zvakazima dzobuda zvakajeka. Tochienda kunyaya yeAl Jazeera, nezvino pakabvunzwa mubvunzo uyu pane kambo yanga ichitenderera yanga ichinzi yakabva kuna spika. Pawakabvunzwa mubvunzo uyu zvino nyaya yacho yakambodhambwa-dhambwa, tisingatozivi kuti kudii kana madeputy spika ini handitizviziya. Nekumingira zvekuvana spika zvakare havanona zobuda pachena kuti gagagaga vangoti vachaisa mubeli nyiki unyesa ungagoni kuverenga mapepa nhau mutiweyu.
Vatogare pipindurai tinzwa.
Pane zvimwe zvinofanira kutitariswa blessing kuti tichiinda kuparamende uko maMP anovhoterwa vamwe vacho ruzivo rwezvenonzi zvinoinvestigatwa zvacho runenge ruri rushoma. Panogumira nepanotangira mutemo vamwe vanenge vasina ruzivo rwakakwana. Saka paanenge akoniwa kana kuti akashaya ruzivo wobva ati ndambunyikidzwa ndarambidzwa zvandinofanira kuita and so forth.
Vagonesi,
chinoitika ndechekuti makomiti edu pane dzimwe dzinguva futi dzaanoinwa mari paanenge achida kuti aite mainvestigations ombomiswa
Manzwa kubva kunengo yeTRCC varumiriri vemutare Central vainocent Gonese pamwe chete nevanokokera nengo dzezano PF muparamende vapopureto Garepi pauri kuri yanga ichikokerwa na Blessing Zulu Studio 7. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa nezvekupinda kwemadzimai mune zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Ini ndini Jonga kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndikusiya mina Standikile Mushanga.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 18 kwenkwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Philippe Jacinto Nyusi wele Mozambique yena osekwethekelele neZimbabwe kwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Izakhamizi zePlum Tree ezigabeni ezivalisa koMvimba eJujume koNdolwane lakwaMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umongameli Philippe Nyusi wele Mozambique yena osekwethekeleleni eZimbabwe okwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Uqhubeke wathi inhlonipho iphiwa owaba ngumongameli wakuqala weMozambique ekhululekileyo uMoyi uSamora Machel ayipheleli kuye kodwa ngeyabantu bonke belizweni lakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma esendaweni lapho owakhiwa isiphala solwazi oluphathelane lembali yempi yenkululeko yamazwe awezekazi labensundu eyeMuseum of African Liberation eHarare, uNyusi uthe ilizwe lakhe liyajabula ngokuhlonitshwa kukaMashel kumbali yale museum.
We would like to commend you, President Mnangagwa.
Siyathaba ukuba uMongameli Mnangagwa usigcine ukubambana okwabekwa nguMashel, uMandela labanye abalethe iAfrika ebambeneyo ikakhulu phakathi kwezombusazela komnotho. Lokhu kukhulisa ubungane bethu.
UNyusi uthe ilizwe leZimbabwe lile mbali yabantu abazimisele ukulwisana nendubo ababhekane lazo besithi ukwakhiwa kwezikhumbuzo ezifana nalesi kuqakathekile kakhulu. Lokhu kusekelwe nguMongameli Mnangagwa yena othi eleZimbabwe liqakathekisa ubungane leMozambique.
I assure you of Zimbabwe's commitment to the successful implementation of our bilateral undertakings.
Itembisa ukuba eleZimbabwe liza kwenza ukuba ukusebenza kwethu kusancedisa ekusebenzeni kwethu umlando wethu ukuba sikhulise ubudlelwano bethu.
Indawo leyi izaba isikhumbuzo salokho okwenziwa ngabalela impi yenkululeko ikakhulu umsebenzi oyenziwa nguSamora Machel yena owanikeza amaqhawe elizwe kakhulu abeviyole zandla indawo zokusebenzisa velisa uhulumende kaIan Smith. Kodwa isikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Mafa uthi kumele leZimbabwe liqakathekise ubungane lithathe okuhle okwenziwa kwele Mozambique okufana nokwakhiwa kwemigwaqo yalezinsuku.
Sithanda ukubonga this relationship kodwa sibona ingabi ngezano yodwa. Zanu is not Zimbabwe. Zimbabwe is not Zanu. Loko ngithi Zanu, I saw Zimbabwe. Zimbabwe, I saw Zanu.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Bekezela Khumbo uthi ele Zimbabwe liqakathekisa ubudlelwane lamazwe akuzwekazi le-Afrika ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Ashuwa kakhulu u-ED le-ZANU-PF ukuthi ama-all weather friends akakudala alokhu e-behind them. Ngoba kumele siku-understand in the context of shared history during liberation ukuthi kuzomnika i-solidarity ukuthi we are behind you. So in terms of bringing democracy, democratic elections, UNUSI is one of these authoritarian leaders that we have in the SADC region. So it doesn't change anything.
Emkhosini Munye, uMnangagwa uphinde wathi amazwe awezwekazi le-Africa azimisele ukuqinisa ubudlelwano bawo ukuze imisebenzi yentuthuko efana nokuthengiselana nakwezinye inhlangothi iphumelele. Amazwe omabili athembise ukuthi azaqhubeka elobelana izivumelwano zokusebenzelana enhlangothini ezijeneyo zempilo phansi kwezinqumo zokuhloniphana, ukwethembana nobungane. UNyusi njalo ukhangelelwe ukwethekelela endaweni ebekwamaqhawe eye-National Heroes Acre engagqibi uhambo lwakhe lokwethekelela eleZimbabwe. Kulolu hambo alugqiba kusasa ube khatshwe ngumphathintambo wakhe obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, unkosikazi Veronica Makamo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inkokheli zomdabo emangweni wenduna umfuthu ziyakhonona ngabathi kwenziwa ngabanye abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change iyeza ukuzothatha izakhamizi kakhulu abasakhulayo behugwa ukuthi besule amabizo abo lapho ababebhalise khona ukuvota emaphandleni besiyabhalisela edolobheni le-Victoria Falls. Kubika uNokuthaba Dlamini esefolosi.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakomvuthu uMnumzana Paulus Ntini uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa yikuthi amakhansila awedolobheni le-Victoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela balandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe lingakuvumela khona lokho, ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi-$5 and uthabele i-$5 then usukhohlwa ngokuthi impilo eyakusasa sisakha chani kweze-development badala kuyasilimaza.
UMnumzana uZamani Ncube laye ugcizelele kulokho.
Bebafumbathisa izimali ukuthi abantwana bayethenga izidakwamizwa bebe sebebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa ngemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nxa abantwana bona bezocutshwa la besiyavotela kumbe bavotela uCouncil weFalls, akathi kuncedani manje? Kutsho ukuthi laba abantu laba kutsho ukuthi kube yimpambaniso, ngoba umntwana abantwana ngathi special olutsha luyabe lungazanjwa. Kodwa ngisoze ntingi lapha ekhaya, mina ngiyevotela uCouncil weFalls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye iward, kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela eFolosi lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying, iyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakomvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama-$5.
Ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikomvutho ngingunokuthaba Dlamini.
Izakhamizi zePlumtree ezigabeni ezivalisako Mbimba eJujume kondolwane leMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo esezigqode izifuyo. Zithi abogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle kumele baphuthume basuse izilwane lezi ezigabeni zingakabulali abantu. Sixoxele sakhamizi sakombimba umnumzana Mokincube.
Izilwane zibhokile kwelapha saphelela yinkomo sasibhilitisi from nje ihlobo lonke leinkomo zebhilisi zesidakeni inkomo kwelapha kombimba yathi kukanti akomafa isiya khona le kubojithula inkomo ziphelile izilwane konke zempili ziphele ngoba sathezi sezivela emizini ngobinkomo sezisemahlangweni ngapha kumbe sezizama ukuphosela ngapha ziphele nzima mtinkomo.
Zivela ngaphi kahle kahle lezi zilwane?
Kutho ukuthi sicabangele ukuthi ziphume emabhongana kumbe ziphume kutshwala avele simangele ngoba kwakunganazilwane kathezi zitshwale uvalo omama ndisefake etshanini ngabojulayi kumbe kwazakuyabephila sitwane.
Azikalimazi abantu yini?
Hayi, mina sezingakalimazi abantu but kathesi zikhuluma nje vele sezivela ziphenduka emzini zivuka ziphandle izibaya khona lapha kwamambulana khona lapha izibaya zivuka ziphandliwe zitozijika sezivuyela esidakeni kunzima kinga la.
Izifuyo zibamba ziphi kahle kahle kumbe kazikhethi?
Kazikhethi kodwa-ke kakhulu inkomo ziphelile ziphelelwe inkomo mpela iqiniso elihle banengi mpela malingakuza abantu abakhule from nje Mbimba uMafa kusiya khona ngeDithuka abadala abasiphelele izifuyo ziphelile mpela ayinto yokudala inkomo kakhulu inkomo.
Ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho?
Singakwazi ngoba sinocouncil sizoba le-chairman we-campfire kusangosikhumbuze la sasike siripota kuye kodwa sake sabona kutshaywe amapicture nje kuphuma lawo kutshaywe impinto ezingu-4 around ngabo-January veli zaziyi-50 zibekiwe kodwa khonapho sizithangele. So owakathethi kunezilwane asikabathinti kodwa labo bavumela wabathinti thini. Ukhansili uthi uyaripota mina nje nginomonti kuthe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi ngokuthi amafoni ami uyaphethe ngaphi from Blawayo zethi ngabancedisana la fona lokho bebuza ngempilo ngagcina ngisithi ayi kungcono ngilinikeze ukhansili the chairman we-campfire ngilandele lezinto emzweni ezilikhulume nawo bagcine njene emphendula nyamta labo bengibuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa besithi ukuthi sebekhulume nokhansili.
Lo ngumnumzana Mokincube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Sixoxe njalo lo councilor wesigaba umnumzana Zuleki Nyathi yena othi sokuthunyelwe abazingeli kulezi ndawo ukuyathungatha umkhondo wezilwane lezi ukuze zisuswe ebantwini.
Engingakutsho ngamafitshane yikuthi izilwane zikhona sibili zintathu ye abantu bakhathazekile izifuyo inamba nje ethize engaseze ngiyiqedisise sezizabanjwa sibili ikakhulu inkomo lamadonki ye hayi sikuripotile bakhona kuground ama game scouts etha kuground lo hunter etha kuground bazama ukudinga laka lezo zilwane angikwazi sibili ukuthi zicasha ngapi ngoba siphakathi kwemngcwele ye-game reserve yewanje le-cholocho kubuye futhi leBotswana nganqanye. So ma sipatrola kasikwanisi ukuchapha siye kulezo ndawo. So sibhizi sibili le community yababona bebuya belonda bedinga bebabuzisisa ukuthi kubonakeleni kulo monakalo ngapi. Imizamo yenziwa minengi sibili Ntunga.
Lo umnumzana Zuleki Nyathi ukhansila ka-Ward 10 ePlumtree obexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Isikhulumeli sokatsha lwezindle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks, uMnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ezinye izakhamizi zithi zicabangela ukuthi izilwane lezi zalethwa ngomunye umlungu oqhuba inhlelo zenyamazana emabhongane. I-Studio 7 ixhumane laye njalo uthe uzayiphendula imibuzo yethu. Sizalazisa impendulo yakhe kwezinye izindaba zethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lenhloko kahulumende yeJapan uMnumzana Fumio Kishida ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili phambilini kokungena umhlangano omkhulu we-The Group of Seven Summit. Umhlangano we-G7 owenzelwa eHiroshima uzaqala kusasa ngolwesihlanu. Inkampani yamandla kagetsi kwele South Africa e-Eskom ibika ukuba ilakho ukwengeza isikhathi sokucitshwa kukagetsi elizweni lonke lonyaka ngesikhathi sompando ngoba kungaba lodubo lokukhangelelwa ukulungisiswa kwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Kulandela ukwethulwa kwezijeziso ezetheswa labo ababephenywa ukuthi bengabe baphatheka yini kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lokumiswa kokuhlaziya lolu daba edalele iPhalamende, abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Ugatsha lukahulumende olwe-Financial Intelligence Unit oluyilo olwethula lezi zijeziso lithi akutholakanga ubufakazi obuveza ukuthi abaqanjiweyo laba abadala icala. Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Modenda uyena uthi udaba lolu ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni hatshi iPhalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, kanye loMnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions leyebulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo.
Indaba le ithe iphuma kumphakathi, sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office, sasikhangele ukuthi masinya uhulumende kuyakhangele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe. Indaba yokuthi ithungwe yabe ngabantu ababotshiweyo, ngalo okungenzakalanga ukuthi besikhangele ibona bodwa bengakabotshwa, la ma-public office ababambileyo bahle bathele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusisa ukuthi sinohulumende othi nathi sizesegcekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu angabayanga kulokutshonta kulobugwelegwele kulabahuquluzi bene sasebeqanjiwe okusegcekeni, sikhangele ukuthi hhayi ludaba luzasebenza ukwenzela ukuthi abanye bafundele khona buthi umuntu okhangayo Zimbabwe wenziwani. Lele nezinye iy'ndlela kusegcekeni ukuthi ubugwelegwele lwawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi nayi-syndicate, kutho ukuthi kuyigroup yabantu khona abaphezulu. So into elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabacapha kakhulu kungani ebejezulale iZimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo, ungathini ngalolu daba?
Hayi, vele kokuqala okuzothi kuvume njengelizwe nokuthi ukuthi kuthe kule freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele eZimbabwe. Ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende eZimbabwe. Into ongayibothela yokubana ukujikisane lombusazwe okhona, ukutshontsha utshontshe uwageze umnotho welizwe wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi, ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu, uthi akulabo ufakazi obeneleyo?
Elingakuzela ukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso, ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodlelela elitshontshwayo belihuquluza ayisilogodli kahulumende, kuligolide labantu beZimbabwe. abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy efileyo ongela industry ezibhedlela kwela mithi kanti imali ziyatshontshwa abantu babekhangele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini nangohulumende olalelayo kumbe uhulumende owathi into ayenza abuye ebantwini kube ne-commission efakwayo ibuye ebantwini ikhulumisane labantu abantu batsho ufanele kwenziwa labo bantu bethi besiya ngale mthethwandaba besiya cuzisa kodwa i-public ithile kuthole njalo singakhohlwa phela ukuthi yileya nto yosendo yokuqala lesi sindileni yani yamadamon nje ekhumbula yonke yemarange eyadisaplayo emandedubeko
kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazaboshwa iZimbabwe ungasukela ezikhathini okhadedi dube batshontsha baningi abantu abetheswa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akulamuntu osebe wakubothelwa khonokho abantu ababotshwayo ngabakhuluma ngokungabuswa kuhle so ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisisi lapho basithetheyo ukuthi sithethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo hhayi akusina ukuqinisa ukuthi akulabufakazi okweneleyo eqinisweni vele abantu bona labana babeqinisekayo kunobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali imali yangikhona izabuya kuzibani enye ebandleni enye yangazi so akulatentsha laphana uma ungakhumbula zinenge into zabo-Henrietta Rushwaya baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angikhona aphelele ngayo aphelile ngoba theyare politically correct eZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sivuswa njani hhayi akuqakathekanga lokho
mnumzana Sibindi uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba
ekufanele indaba ingene ephalamende ishuzi sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siyanga kodwa wananzelela uhulumende ofana naye ukuthi wayivala indaba ephalamende and wabe ivalwa ngospeaker ophalamende kambe uspeaker ophalamende okwakhe kuphela agqugquzela abantu abaqoqa ukuthi abanike indlela yokuthi wadiscash kodwa la esesimbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhohlwa ngale kuruling party wayatshelwa ngaphandle ngale ukuthi ungafika ephalamende abe ilethwe ibambe kanje
ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo
mina ngibona ngazathi vele yona i-parliament ifuthi siya eqinisweni is a serious let down ebantwini bezimbabwe ngoba ngabe bethi le parliament e-aggressive i-parliament ekwazi ukwenza ama-checks and balances e-executive okokuqala ifuze ukuthi vele bekungala umuntu odeza ezabuya eyistophe leyo nto ngoba ama-parliamentarian ngabe sekwathethwa e-committee ezi-investigating i-parliament separate from e-executive ngoba kwafuze ukuthi e-times izindophethi ilizwe i-parliament impeache ngoba kungani kuningi i-executive engakwenzanga kuhle and engakwenzanga kuhle ubusezibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugangokunje kusenzakala bathini ngakho
lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe kanye lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU leyebulawayo Progressive Residents Association esixoxe labo bekobulawayo. Abazali sebethethe ithuba lokuba baqale ukuhlaziya inhlelo zemfundo ezishiyeneyo phambilini kwensuku ezabekwa ngohulumende zokwenza lokhu. Udaba olusegudwini ukuthi uhlelo lwezifundo lwe-continuous assessment learning activities ikhala solusenza izifundo zibe ngumthwalo onzima kubafundi kanye labazali. Lokhu kubikwa sekudala ukuba ihlekana lalabo abazuzayo benelise ukuqhuba kuhle izifundo osokuchiya phandle abaswelayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ugatsha lwezemfundo luhlele ukuba ngeviki ezayo mhlaka-23 kanye lo-24 Nkwenkwezi. Kuqhutshwe ingxoxo eyokuhlaziya izifundo zohlelo olwe-continuous assessment learning activities ikhala olwaqala ngomnyaka ka-2021. Abazali kobulawayo sebeqale ukuxoxisana ngokwabo ezinkundleni zokuxhumana eze-social media belungiselela ukuya kwethula imbono yabo ngeviki ezayo. Unkosikazi Helen Mpunzi, umzali ophatheke kungxoxo zekhala, uchasisa ngenjongo yokuxoxisana njengabazali kulungiselelwa eyeviki ezayo.
sibone ukuqondile ukuthi siqale ukuhlaziya ngokujulileyo ikhala ngoba inezimathi ezi iaffecta abafundi kodwa lathi njengabazali sesikhathele umzali usephenduke waba ngumbalisi.
Unkosikazi Ntombizodwa Mthunzi, omunye wabazali, uthi ikhala ilenkinga eziningi ikakhulu kwabasemaphandleni lasemzini ehlala abaningi emadolobheni.
Ukuqala ngekhala, too expensive, asiwakwanisi ukwanitha ama-demands angkhona. They are too expensive. So kube le challenge yomntwana ofunda emakhaya ohlala logogo. Akula nto zayenza, ugogo kala mali, ugogo kakwazi lutho ngekhala le.
Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-ATUS, uthi uhulumende ucathamele abantu ngokungabaphi isikhathi sokunxusana lokuthi balimukisane ngalolu hlelo.
Okwakuqala, i-ministry ibiye le mbuzo yabo, abangafuni ukuthi kuxoxiswane. Imbuzo le ifuna impendulo abazikhangeleleyo. Akuzange kunikezwe isikhathi sokuyenza isimemezelo sokuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo luyenze isivuka mpunzana.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi kufanele ababalisi baphiwe ithuba lokuveza eyabo imbono.
Yona iqondile sibili i-curriculum review consultation. I-2 days lezi zingani zinde kakhulu ngakhaya ukuqaswa ngo-8. Amagrupu, ama-stakeholders, angabantwana, angabazali, lamanye ama-stakeholders generally, ama-community leaders, uwa-divide njani. Abanye ubanike u-day one, abanye ubanike khonapho ke indaba yakhona ayicace ukuthi kumele senze njani.
Ngeviki edluleyo, umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo wazise ukuba ugatsha lwakhe luzaqhuba ingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezidalwa zinhlelo zemfundo ezaqala ngomnyaka ka-2021 phakathi kwakhe abazali labafundi bebonisana ngalezi nhlelo. Kodwa-ke kungxoxo eziqhutshwa manje ngabazali sokuvele ukuba ngenxa yobuningi bomsebenzi wezifundo zekhala, abazali bagcina bencedisa abafundi ukwenza okufunekayo. Okunye osokuvamile ukuba ababalisi balobele abafundi ngembadalo ethize. Okwenza izifundo lezi zibize imali eyehlula iningi labazali ikakhulu abasemaphandleni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo njalo ukuvimba ukukhudumala komkhathi kwenza ukuba bengalazifuyo kumbe amathalakitha okulima begebhe amagodi amancane kubalethele isivuno esithe xaxa, kubika uGibbs Dube.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngogatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umqhuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulima ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba ngisithi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Nxa kuyukuthi ungumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungelankomo inkabi zokuthi ulime ngazo, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisetsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagodi akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini. Igodi lelo ubusulivala ngotshani. Nxa izulu lisina amanzi ayangena egodini, nxa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Uyakwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho sebe silokhu esihlakaniphile ngoba phansi ke lokho kulobumazi uGantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini umqhuba awuphomba ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani nxa kungukuthi ungofake wakwani ufida igodi lakho igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho uzayifaka khona akufanani lokuthi ulime
lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lapho okucutshungulwa okubhekane labesifazana abafisa ukungena kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Kulabo ke abafuna abafisa ukuthi ke bezwe ezinye indaba zethu lilakho ukuya ku-VOA News. voandebele.com.